This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu, chikumi 17, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa ichika chazoita manyama amire nerongo chaiwo. Paitika mhirizhonga isingajairiki muHarare maererano nekutora pfungwa dzevagari vemuHarare nezvebhiriri.
Chirongwa chedare reparamende chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebhiri rekutonga kwematunhu chokanganiswa nemhirizhonga.
Dare rakabva raona zvakakodzera kuti ibvise mari iyoyo ichiti $200 and sekutaura kwatiri kuita ikoko vabva vakwanisa kubhadhara $200 iyoyo tirikutarisira kuti vari kubuda nhasi na6 o'clock.
Venhengo dzeOccupy Africa Unity Square nevamwe vanga vari muchikurubhi neHarare Remand vobuda mujeri mushure mekubhadharirwa mari yechibatiso. Retired Brigadier General Felix Muchemwa voitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuvandudza mutemo wekutongwa kwematunhu kana kuti Local Government Amendment Bill chinonzi chave kukanganiswa nenyaya yemhirizhonga inonzi iri kukonzerwa nevechidiki veZANU-PF vanonzi vari kurova vanhu vanenge vaenda kunopa pfungwa dzavo. Nhasi kuHighfield muHarare kwaitikawo mhirizhonga uye nezuro kuRainbow Towers kwakaitawo mhirizhonga vatsigiri veMDC nevamwe vagari vachirohwa. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF sezvo mutauriri webato iri vaSimon Kaya Moyo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi tabata imwe nhengo yedare reparamende iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu uye vari nhengo yeMDCT muzvare Jesse Majome.
Chirongwa ichika chazoita manyama amire nerongo chaiwo. Paitika mhirizhonga isingajairiki muHarare maererano nekutora pfungwa dzevagari vemuHarare nezvebhiriri. Nezvirohwa kuHarare International Conference Center kwakarohwa vanhu zvinorwadza chaizvo zvinogumbura vakatokuvara. Ini ndine vanhu vatatu, vaviri veconstituency kwangu nemwana anoshanda neconstituency kwangu vakatokuvadzwa kurohwa. Pane vanhu vakaunganidza vanhu veZANU-PF vakaunganidzana kuti vaite mhomho inovharira vanhu vemuHarare kuti vasataure pfungwa dzinopikisana nebhiri. Vari kuti vakuuya kuzoo kuzotsigira gurukota ravo reminista rehurumende. Saka musangano wakatopera nezvo. Ini ndakanga ndiri ndega uri muopposition weMDC akanga aripo weparliament. Takatobuda panze tichita kutotiza. Ini ndikazivisa mabiro angu zvandisipo kuti ini handizifungi kuti zvichaita kuchitendera nekuti vanhu vachitsidzirwa padzingwa vanhu. Saka kunosara vanhu veZANU-PF nevamwe vakanyatsoshinga chaizvo vane nharo seri ndovaitosara kuti vape pfungwa dzavo. Saka haisisiri heri nhasi zvakare ndakaimbanyora tsamba kuna mutauro weparamende nemabharani mukuru weparamende kuti ngavazvizi vandizivisewo inini kuti matanho avatora ekuti tichengetedzwe inini senhungu yeparamende nevanhu vari kuuya nokuti tiri kukoka vanhu. Ini tikunzwa kurwadziwa nekuti ndanga ndichikoka vanhu kuti vauye kunyanyawo veconstituency vangu vauye kumusangano uyu asi vosvika vorohwa. Saka ndoti sezvinotaitei. Saka nhasi mumwe waitwa kuHighfield waparadzwa zvakare nemhirizhonga yeyo kwaitwa zvewezvowe zvakare.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vanhu vanga vachichema-chemawo kuti kumatebheriland kune dzimwe nzvimbo dzisina kuendwa. Zvaakufamba sei?
Ndakanzwa vanoshanda kuparamende kuti kwakuzoendwa kumatebheriland North Central kutanga muvhuri kusvika wechina.
Nhengo yedare reparamende muzvare Jesse Majome vari parunare muHarare. Hurumende inonzi yati vanochengetedza mukati menyika vagare vakadzipakatira kana kuti vaende painonzi high alert nechirungu sezvo zvinhu munyika zvaita manyama amire nerongo. Vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki, mapato ezvematongerwo enyika vemabhizimisi uye vemachechi vave kubuda pachena kuti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Nhasi vesangano revechidiki rinonzi Tajamuka vaendesa tsamba yenyunyuto kumahofisi EIMF muHarare vachiti bhanga iri harifaniri kudyidzana nehurumende nekuti haisi kumisa nyaya dzeuori nezvimwe. Asi vechidiki ava vanoti vaona kumahofisi EIMF uku kwatozara vasori avo vatanga kuvatevera mushure mekusiya tsamba yavo yenyunyuto. Kumasvingo, mapurisa anonzi aramba kupa mvumo kune vemachechi nevamwe vezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira vanga vachida kuratidzira mangwana vachiti havasi kufarawo neutungamiri hwavaMugabe. Ofisa commanding Masvingo, Superintendent Philip Ncube, vaudza vanhu ava kuti havasi kuzotenderwa kuratidzira pasi pemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Asi vemasangano aya vati vachaenderera mberi nekuratidzira kwavo. Nezuro vamwe vechidiki vari kuzviti Tajamuka vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa mushure mekuratidzira muHarare. Mukuzeya nyaya yekuti mapurisa agara akadzipakatira, tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari muSouth Africa.
Mapurisa kugara akadzipakatira kutumwa neavo vari pamusoro vachitaurirwa kunzi ini, mukasagara makadzipakatira pana apapa, hurumende inopidigurwa. Zvinhu zvavagara vachiita hazvisi zvinhu zvitsva. Zvinhu zvekuti pese pese panoratidza kuti vanhu vari kuratidza kuti vaneta vanhu, muri kuzviona ime vaZulu kuti vanhu vanoswera vanoita masvondo namasvondo vakamira vachimirira kuti vaone mari pamabhanga. Vanhu mukati mumabhanga hamuna mari, panze pamaATM hamuna mari. Vanhu vari kuita kurarira ipapo, munhu anoishandira mari yake asi yomunetsa kuwana kubva mumabhanga. Vari kuzviziva ivo vakuru venyika kuti pazvasvika apa paipa. Saka chavanoziva chete ivo vakuru venyika kutumira mauto, kutumira mapurisa, kutumira vasori vesangano revasori kuti vange vachiisa nzeve muground, asi zvakare kuti vange vachivhundutsira nekuchichidzira vanhu.
Asi izvo zvekurova vanhu zvinoshanda here pasingagadziriswe matambudziko akatarisana nenyika?
Vanhu varohwa kwenguva yakareba vaZulu namapurisa. Vanhu vashungurudzwa kwenguva yakareba nevechiuto nevemasangano echisori. Zvinopa zvasvika manje. Vanhu vakuvadziya dzinonzi nhini, zviya zvekuti nyangwe vakada kurova, nyangwe vakada kutyisidzira, nyangwe vakada kuponda, vanhu havachavhunduki nenhau yekuti vanhu vaakutoona kuti kuzvimirira ndokwaapo. Saka hurumende inogona kuzama zvayo, icharamba ichizviita. Zvo zvatinototarisira izvozvo, hapana pazvichaitika kuti vanhu vachange vachiratidza kunyunyuta kwavo, kutsamwa kwavo, vachiratidzira hurumende ikangogara yakatarisa. Vachatotumira mapurisa sezvavagara vachingoita, vachatumira vechiuto sezvavagara vachingoita. Asi chatinovaudza chete chete savanhu vemuZimbabwe ndechekuti vanhu vave nhini, vanhu havachavhunduki izvozvo. Potse potse iwo mapurisa namasoja vechiutava nevamwe vavanotumira, potse potse vachazotovaratidza vehurumende iyi kuti navowo vaneta.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vari parunare muJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, vamwe vanhu vange vari muusungwa vachishanda pasi peboka reOccupy Africa Unity Square vanosanganisirawo Dr. Patterson Dzamara, munin'ina wavaitai Dzamara avo vakapambwa, vasunungurwa kubva kuchikurubhi neHarare Remand Prison. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata gweta ravo vaObey Shava.
Takabva tadzokera kudare rimwechetero muZuro tichikumbira kuti vanhu vaya vamakati vabvise ma1000 vatadza kubvisa, varamba vari muusungwa havana kukwanisa kunge vachibuda. Dare rakabva raona zvakakodzera kuti ribvise mari iyoyo isvike pa$200 and sekutaura kwatiri kuita ikokuno vabva vakwanisa kubhadhara $200 iyoyo.
Mari iyi yakazowanikwa ichibhadharwa nani yazoita kuti vakwanise kuwanikwa vachiburitswa muusungwa?
mushure mukunge vakundikana kubhadhara mari yaidikanwa takafambawo tichipema tichichema-chema kune veruzhinji vakanga vachiziva nezvenyaya iyi kuburikidza nekuverenga mumapepanhau kuti dai vatibatsirawo mukuchema kwedu imomo pakangoitawo uyo akasundwa nenyaya iyi achibva auya ari munhu mumwe chete akazvidurira ega akabva abhadhara mari yose asi hama iyi yakaramba kutaurwa zita rayo yakaramba kudonwa ichizivikanwa neveruzhinji yakangoti ini ndangobatsira handiiti zvematongero enyika handidi kuzivikanwa kuti ndiri kubhepi uye ndakanangepi.
Gweta renhengo dzemasangano anga achiratidzira muAfrica Unity Square ayo anga akasungwa vaObey Shaba vari parunare muHarare naMavelas Muchanganya uye weStudio 7. Retired Brigadier General Felix Muchemwa avaimbova gurukota rezveutano vakashaya kuEgypt nemuswe svondo vaitwa gamba renyika. Dr. Muchemwa vange vave kushanda sechipanga mazano muhofisi yemutungamiri wenyika kudivi revanorarama neurema. Vari kutarisirwa kuvigwa kumarinda eHeroes Acre muHarare nemuswe svondo. Dr. Muchemwa ndivo vakava pana vana chiremba vekutanga-tanga kuenda kunorwa hondo yechimurenga kuMozambique. Zvichakadaro vaSamuel Mbengegwi avo vaiva gurukota rezveupfumi vaitwa gamba rehondo chete kana kuti Liberation War Hero. VaMbengegwi vakashaya kuchipatara cheAvenues Clinic muHarare nemusi wechipiri. Varikutarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kwaChivi kumasvingo nemusi wesvondo zvakare. Hurumende inonzi iri kuda kuti kanzuro yeguta reMutare isiyane netsika yekuda kubhadharisa vamwe vagari vemuguta iri mari dzemitero iyo isiri kuvapa zvinhu zvavanofanira kunge vachibhadharira mari idzi. Kanzuro yeguta reMutare yanga ichibhadharisa vagari vemunzvimbo itsva inogara vanhu mari yemitero pasina chairi kuita. Mutoro wedu Nhauloida Moyo anoti panyaya inotevera.
Kanzuro yeguta reMutare yange ichida mari yemutero kuvagari venharaunda yeGimboki South unova musha mutsva uri kumadokero kweguta iri kunyange hazvo vagari ava vasina mvura yemuzipombi uye hakutakurwi marara. Vanhu ava vanogarawo muzvitangwena. VaBright Mudzova ndiwo mukuru webazi rehurumende reUrban Development Corporation kana kuti UDCOP. VaMudzova vanoti kanzuro yeguta reMutare inosungirwa kuregera nekuchimbidza kubhadharisa vagari ava mitero.
Tichikumbira kuti chii kunoku kwangu kusati kwane maservices akafanana nekubvisa mabhini kana mvura or whatever they were asking you. I think that vachatinzwawo and I'm sure it's going to be written off.
VaMudzova vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nevagari venharaunda iyi apo vainyunyuta nezvemaitiro ekanzuru. Asi meya weguta reMutare kanzuro atatenda naMarare vanoti havasati vaziviswa nezvenyaya yekuti vabvise kana kurasa chikwereti chevagari vekuGimboki South kunyange hazvo vachibvuma kuti kanzuro yavo yange isiri kuitira mabasa vanhu ava. VaNamarare zvakare vanoti kanzuro yavo yaitarisira kuti vagari ava vange vachibvisa mari kukanzuro. Izvi vaNamarare vati ndizvo zvaizoita kuti vagadzirise musha uyu sechibvumirano chavainge vaita. Vaisawo Mufumi ndiwo mumiriri wedangamvura chikanga mudare reparamende inosanganisira nzvimbo yeGimboki. VaMufumi vanoti zvaivashungurudza kwazvo kuti kanzuro yeguta reMutare yaiteresa vagari zvinhu zvaisiri kuita.
Ari kuunza mapepers ekuti bhadharai mvura, bhadharai masuwa, asipo vauzaroudza mvura kuvanhu ivavo vovharawo dhanzi iri kutengeswa. Hatidi uori wakadaro.
Muzvare Eunice Sivanda, mugari wekuGimboki South kuno kwaMutare, uyo ari kufara nedanho ratorwa neUDCOP.
UDCOP tofara kana vasiri matsotsi. Vakaita matsotsi manje hazvine zvatoshata.
Vakuru veUDCOP vanoti vagari vane mari dziri mumabhanga emushandira pamwe wakamiswa mabasa vasashushikane sezvo mari yakasara mumabhanga yakachengeteka uye yave mumaoko mavo. UDCOP ichange ichishanda nevekanzuro yeguta reMutare vephysical planning mukupedzisa mabasa ekugadzirisa musha weGimboki South. Ndaka mirira Studio 7 Mamutare. Ndini Loida Moyo.
Mumiriri wenyika ya America muZimbabwe, ambassador Harry Thomas Jr. vanoti nyika yavo ine ukama wakasimba nevanhu vemuZimbabwe sinei nekuti mutungamiri wenyika pamwe nevamwe vake vakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pachitiko change chakarongwa neboka re 263 chat muHarare nezuro, vaThomas Jr. vakati gore rapfuura chairo Zimbabwe yakatengesa zvinhu zvakawanda kuAmerica kudarika zvakatengeswa neAmerica kuZimbabwe. Vakati izvi zvinoratidza kuti pane kuchidzana kwakasimba pakati penyika mbiri idzi, uye vakati vacharamba vachishanda zvakasimba kusimbaradza ukama uhu. Vanotiwo manyepo kuti zvirango zvakatemerwa vamugabe nevamwe vavo ndizvo zviri kuvhiringa upfumi hweZimbabwe, vachiti Zimbabwe yakanga yatopinda mumatope kare zvirango izvi zvisati zvavepo. Asi bepanhau reHerald richinyora nyaya iyi rakati vaThomas vakatenda kuti zvirango izvi zviri kukanganisa vanhuwo zvavo muZimbabwe, nekuti vakati havasati vanyatsoita ongororo yekuti zvirango izvi zvingadai zvichikanganisa vanhu here. VaThomas Jr. vanoti mutungamiri wenyika yavo vaBarack Obama nedare reSenate rekuAmerica vachabvisa zvirango izvi chete kana vamugabe nehurumende yavo vagadzirisa upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Vanoongorora nyaya dzemabhizimisi vamasimba kuchera vanoti mashoko avaThomas anoratidza pachena kuti pane kudyidzana pakati peAmerica neZimbabwe, uye vamugabe nehurumende yavo vanovanda nenyaya yezvirango sezvo vasingadi kuvandudza upfumi nekodzero dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzemabhizimisi vaRoy Magoshongwe vanotiwo kudyidzana kweAmerica neZimbabwe kunogona kuvandudzwa zvikuru sei kana zvirango zvikabviswa.
Zvirango zveupfumi izvi ndiwo kwazvakarerekera ikoko kuvatungamiri, nyaya yematongegwe enyika. Bhizinesi riri kuedzawo paro kukwanisa kuita kuti vaexporte, obviously marelations akadaro ari kuramba achifambira mberi. Asi ukanyatsokudzikadzika uchaona kuti masanctions iwavo anobata mabhizinesi zvakare, zvikuru sei kurambidzwa kwokufamba kwemari kunenge kuchiitika. Munorangarira Barclays yakapiwa mapenalties anokwana 2 million nekuti aifambisa mari dzevanhu vemuZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti zvirango zvavamugabe neshamwari dzavo handizvo zvinganzi zviri kuvhiringa upfumi hwenyika, asi kuti kutotadza kuita basa kwehurumende yavo.
Kana ari masanctions anogara achitaurwa nezvavo iwayo, hapana nyaya huru ipapo nyaya yekunzi masanctions. We are living in an open world and I think iyo ZANU yega iri kusenzesa masanctions as a political tool.
America yapa Zimbabwe rubatsiro runodarika mabhiriyoni maviri nemazana mashanu ezvuru emamiriyoni emadhora kubvira muna 1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anoteera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Mumiriri weAmerica kuEthiopia, ambassador Patricia Haslak, vakashanyira dunhu reAfa muEthiopia kuti vaongorore mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu sezvo nyika iyi yakatarisana nenzara inotyisa. Ambassador Haslak vakashanya kunzvimbo iyi negurukota rezvekushanyirwa kweEthiopia amai Aisha Mohammed. Vakashanyirawo chikoro che Milei Woda, icho chine vana vanobatsirwa nezvekudya neAmerica. Chirongwa chekupa vana chikafu ichi chinozivikanwa nekuti McGavin Doll School Feeding Program, uye chinobatsira vana zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe. Izvi zvinonzi zviri kubatsira kuti vana ava vaende kuchikoro. Amai Haslak vakazoshanyirawo nzvimbo yakacherwa zvibhorani nehurumende yeAmerica kubatsira mhuri mazana matatu. Mvura inobva muzvibhorani izvi inonzi iri kubatsirawo vanhu ava kuti vachengete zvipfuyo zvakaita semombe. Vanhu vemunzvimbo iyi vanonzi havachatame vachienda kune dzimwe misha sezvavange vachiita nenyaya yekushaya mvura. Utano hwevakawanda hunonziwo hwanga husina kumira zvakanaka nenyaya yekushaya chikafu. Asi zvinonzi Ethiopia iri kukwanisa kubata dambudziko iri ichibatsirwa nenyika dzakabudirira, asi pachine mutoro. Mashoko anotevera, mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muEthiopia. Ethiopia makatirira kustudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Munau dzemitambo makundano enhabvu yepamusoro eCaso Premier Soccer League apinda munharaunda yegumi muine mufaro mukuru kune vamwe asi vamwe vasiri kufara. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vechikwata cheBorder Strikers vari kufara zvikuru mushure mekupiwa mukana wokuona chikwata chavo chichitamba chiri pamusha apo veNational Football Association of Zimbabwe vakatendera kuti nhandare yavo yeJuli Vadzimu Stadium iyo yaigadziriswa yave kukwanisa kutambirwa nhabvu yepamusorosoro. Border Strikers yanga ichishandisa maglass stadium kuzvishavane, izvo zvanga ichivaremera zvikuru munyaya dzemari yekufambisa pamwe nenhandare yacho iyo vatambi vavo vanga vasina kuijaira. Chikwata ichi chakakwanisa kuwana mapoints matatu chete pamitambo mina iyo chakatambira kumaglass stadium, asi vanotungamira Border Strikers vari kutarisira kuwedzera mapoints aya pamusha pavo kutanga nesvondo apo vari kusangana nechapungu vachivimba kuti vatsigiri vavo vachazadza nhandare iyi iyo inopinda vanhu zviuru zvishanu chete. Asi muchikwata cheCapes United hamuna mufaro seuri kuBorder Strikers mushure mekunge vatambi vavo vakapedza svondo rese vachiramwa basa nemhaka yemari yavo yemuhoro yemwedzi wapera uyezve nemari yavo yekukunda kwavakaita chicken in iyo vasati vatambidzwa. Mutungamiri wemagreen machine Vafarai Jere vanoti nyaya dzemari yemuhoro dzagadziriswa vachiti ivo vatambi vavo vaita gadziriro nhasi mangwanani vakatarisira mutambo wavo nemutare City kwamutare kusakubva stadium nesvondo zvekare. Vajeri vanoti vari kutarisira mapoints matatu kubva kuchikwata chemutare City Rovers icho chiri kutatarika. Capes United ikakunda inobva yaenda pamusorosoro pemakwikwi ePremier Soccer League sezvo chikwata chiri kutungamira makundano aya pari zvino cheFC Platinum chisina mutambo. FC Platinum yanga ifarira kutamba neChicken Inn, asi maGamecocks vane vatambi vanodarika vatatu muchikwata cheMaurias tiri munzira kudzoka kubva kumakwikwi eCosapa Castle Cup kuNamibia. Mitambo yese iriko ndeiyi. Nemugovera, ZPC Kariba vs Cholocho Nyamunga Stadium. Blower City vs Harare City Barberfield Stadium. Nesondo, Dynamos vs Zingezi Platinum Stars Rufaro Stadium. Haumain vs Islanders Barberfield Stadium. Border Strikers vs Chapungu Juli Vadzimu Stadium. Triangle vs Wange Gibo Stadium. Mutare City Rovers vs Capes United Sakuba Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chatinotaura nevaimbi, Mavilasa Mhlanga nyauye weStudio 7 aita hurukuro nemwe muimbi ari muBritain.
Day's gone, the night is falling, ready to face another day. Ain't no need in holding back.
Ini zvirango ndoitwa Lamont Chitepo, vamono ndizvira ndichinzi too short. Ndakaberekerwa kuHarare, ndaigara kunonzi kwaifiridzi Highfield, kumusha ndaigara kwaMutasa.
Wakatanga sei kuva nechipo icho chichekuimba?
Baba vangu vairidza gitari uyezve vaita zvivezwa sculpting. Ndiri mwana mudiki ndaingofarira zvekungogadzira zvinhu zvekuimba, zvekudhirowa. Kana muclass kuchikoro ndii ndaidhirowa mapictures anenge anongoonekera. Saka generally ndingangoti zvekugadzira-gadzira zvinhu nezvekucreata zvakatanga kudhara. But zvandakanyanyofarira ndezvekuimba.
Saka wakafunga sei kuti musambo waunoda kuimba ndeuyu?
Kutaura chokwadi, kutanga ndakatanga chika inonzi rap. Ndaiita rap ndichikoperana Tupac na BIG, and then I decided again to try kuimba because vanhu vairamba vachiti let her down panyaya dzekuimba ikozvi saka ndava ndadzidzira kuimba ndobva ndatanga kuimba ndanyanya kuimba inonzi R&B chisanganisa neurban grooves but nekufamba kwenguva ndakazoona kuti manzi ine kau African kana element keu African inonyatsoenzana neni and uyezve chinhu chinoita kuti nyika yangu izikanwe neculture yangu izikanwe saka ndinangoti iye zvinezvi manzi yangu iri afro pop kana kuti afro beat. Look up to the sky, shine it down on you.
Ungatiwe umanzi wako uri kutambirwa sei tinoona kuti uri kuti uri kuimba iwe uri ku Britain asi ndiani waungatiwe anonyatsoterera umanzi wako
manzi yangu inotererwa ku Nigeria iko zvine iri kutorera pa radio ku Nigeria iri kuzwa pa radio ku Sierra Leone kuno ku UK diaspora masses vanoiziya songo yangu ku Canada vanoiziya ku Australia vanoiziya kuno ku England vanoiziya nekuinzwisisa ndangoti ku Zimbabwe chete ndokwaisati yanyatsotambirwa zvayo zvakanaka asi tiri kushanda kuti tikwanise kunge tichiita kuti manzi inzwi kune vanhu vakati wandei iri kunyika kwenyu.
Chiimbo chiri kunyanyopisa mazuva ano ndechipi?
Chiimbo chiri kupisa mazuva ano chinonzi My Way.
Ndakafamba baby munyika dzakawanda ndakaona baby maruva akawanda ndakafamba baby munyika dzakawanda ndakaona baby maruva akawanda. My way.
Chimbo ichi ndakachinyora pane nguva asi I think kupisa kwachanyanyoita inhau yekuti pane video. Video ndo yaita kuti vanhu vakawanda vakwanise kuiona. Dambudziko ratinoita kana tiri kudiaspora nderekuti hatina airplay. Music yedu hairidzwe pamaradio, hairidzwe pachi. Music yedu inongotenderera pasocial media. Uyezve kuno kuti ushande nemacompanies kuti manzi dziriridzwe. It's a long process and it's zvinotoda munhu ari under a record label manje kana uri independent artist sene kudai manzi kutendera kwayo kunonesa.
Pane vamwe vangati ngaambotitsenhurirawo iye Lamont Chitepo uyu uyezve tonoona zita rako rekuti Chitepo iri tinoziva vari vanhu vanozikanwa chaizvo muZimbabwe ihama dzako here vana Chitepo?
Herbert Chitepo iye ndisekuru vangu. Him and my father were cousin brothers. Ndiro zita racho ndoropa racho tisi vanhu vacho asi hatisedi mune zvekutongwa kwenyika asi tingoriwo vanhu vanongofarira zvekuimba.
Saka chititsenhurirawo kamwe keruyo rwauri kutaura kuti wakabva kuparura pari zvino ruri kufarirwa nevazhinji.
Ndine kano kambo kanonzi mambo kambo kekutenda Mwari kekuti Mwari makandiwana ndiri rombe mukandidzikinura. Makandiwana ndiri rombe baba mukandidzikinura. Makandiwana ndiri rombe baba mukandiyambutsa. Mambo hoi hei hei yerere. Mambo hoi hei hei yerere. I will give you praise. You're the one and only God. Ndiko kamboka choka tukutwara nezvako.
Aiwa tinotenda uyo angari muimbi Lamont Chitepo achitaura na Marvelous Mhlanganya uye ari ku Britain. Aiwa vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yebhiri rezvekutongwa kwematunhu iro rounza mutauro wakanyanya pachiita mhirizhonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Chirongwa chedare reparamende chekunzwa pfungwa dzevanhu nezvebhiri rekutongwa kwematunhu chokanganiswa nemhirizhonga. Nhengo dzeOccupy Africa Unity Square dzanga dziri muusungwa dzobudiswa. tabha tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechirungu.
Thank you, Blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, June 17, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande. Here are our top stories this evening. Zimbabwe police refused to grant political activists permission to stage a peaceful protest over the deteriorating economic situation in the country.
The ban is unconstitutional and it is not going to deter us. We are going to disregard it as the residents or citizens of Zimbabwe. We have got the constitutional mandate to demonstrate.
A public parliamentary hearing on the local government laws amendment bill degenerates into a fist fight in Harare again.
ZANU-PF actually sees this bill as a thing which is supposed to be in their favor, not in the favor of the public.
And soccer teams clash once again in the Castle Lager Premier Soccer League. These stories and much more coming up. Stay tuned. Police in Zimbabwe's Maswingo town have declined to give political activists and church leaders permission to stage a protest tomorrow against President Robert Mugabe's alleged failure to properly run the country and the current social and economic problems affecting millions of people. But the organizers of the protest say they are going ahead with the public march, a move that is said to pit the police with agitated local people. Our correspondent Gandri Maramba reports from the provincial capital.
A letter written to the conveners of the protest, signed by acting officer commanding police in Maswingo district, Superintendent Philip Ncube, states that the demonstration has not been granted by the police. In the letter, Superintendent Ncube said, without giving specific reasons, that the peaceful procession was not granted in terms of Section 26 of the Public Order and Security Act. This section of the Constitution relates to consultations, negotiations, amendments of notices and conditions with respect to processions, public demonstrations and public meetings to avoid public disorder. Section 26, subsection 3 clearly stipulates that a gathering cannot be sanctioned by the police if a regulating authority receives credible information on oath that there is a threat that a proposed procession, public demonstration or public meeting will result in serious disruption of vehicle or pedestrian traffic, injury to participants in the procession, public demonstration or public meeting or other persons or extensive damage to property or any other public disorder. Superintendent Ncube and Maswingo Provincial Police spokesperson Inspector Charity Mazula declined to comment. Community Tolerance and Reconciliation Development Advocates Officer Zelana Mzorozi said the police move was a violation of residents' right to demonstrate.
The ban is unconstitutional and it is not going to deter us. We are going to disregard it as the residents or citizens of Zimbabwe. We have got the constitutional mandate to demonstrate. We are going ahead. What is important now is for us to make sure that people are going to flood in the streets to go and demonstrate. I would like to take this opportunity to say to the residents of Maswingo, let's come out tomorrow in our numbers and demonstrate against the rampant unemployment, poor social service delivery, corruption, poor road maintenance.
Maswingo United Residents and Repairs Alliance, Oromura Director, Anozam Guti, added that they have handed over the matter to the Zimbabwe lawyers for human rights.
They have already made some urgent applications to the courts of law. And while the lawyers are busy with that process, we are busy mobilizing our members so that they will come in their numbers tomorrow. We are not going to be stopped by any act of violation of our rights.
Attorney Martin Mureri of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights confirmed that they are taking the matter to court.
Yes, they gave us instructions to the effect that we should appeal against the decision of the regulating authority for prohibiting them actually to proceed with their procession penciled for the 18th day of June 2016. That is indeed after they were being abandoned. We are approaching the magistrate court in terms of section 27B of the POSA, chapter 11.17, which says that any convener actually who is aggrieved with the decision of the regulating authority should appeal to the magistrate court sitting in the district where the procession is supposed to take place.
Other organizations taking part in the public process include the Zimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe Human Rights Association, Mashungo Residents Trust, Mashungo Human Rights Trust, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Christian Church Action Trust of Zimbabwe, Christian Alliance and Christian Voices International of Zimbabwe. Reporting for Studio 7 in Mashingo, this is Gandri Maramba.
Thanks, Gandri. In Harare, meanwhile, political activists were arrested recently for attempting to stage a 16-day protest at Africa Unity Square and were slapped with a bail of $1,000 each, have been released from remand prison. The activists include Patson Zamara, the brother of abducted political activist Itai Zamara of Occupy Africa Unity Square, and Linda Masarira of Women in Politics Alliance, are demanding the resignation of President Robert Mugabe and government's immediate response to problems gripping the country. Studio 7's Marvelous Mhlanganya, who speaks with the released activist attorney Obey Mashaba.
In total, there's 15 people who were arrested in the Africa Unity Square are demonstrating and protesting against the corruption by the government of Zimbabwe and the deterioration in the economy in general. We went to court and applied for bail. They granted bail but asked to pay an amount of 1,000 each. They could not raise that amount, and as such, they remained incarcerated until yesterday we went back to the same court and made an application for variation of the bail amount from $1,000 to $200. The court agreed with us, and eventually they were allowed to pay $200 bail so that they would get their freedom. The bail money was raised yesterday, and we paid it today.
And who donated the amount that was able to now lead to the release of these people that have been in jail for quite some time?
We made pleas the members of the public in general through media, social network, and there came one good Samaritan, an individual whose identity should remain undisclosed. We refused that he be identified by the name to the members of the public. Suffice to say that he managed to pay the bailman for all the activists who are in prison.
That was Attorney Obey Shaba speaking with Studio 7's Marvelous Mhlanganya Huye. In a related development, at least 20 youths are drawn from various political parties and civic society organizations under the banner of Tajamuka Sesijigile, who were yesterday arrested for commemorating the Day of the African Child, have all been released without charge, but not after a thorough beating by police. Charles Nyoni of Occupy Africa Unity Square, led by abducted political activist Itai Zamara, told Studio 7 some of the youths were taken to hospital today where they were treated and discharged. Meanwhile, violence broke out today at a public hearing on the local government amendment bill in Harare for the second day. The same clashes took place at Rainbow Towers yesterday. All hell broke loose when a woman made a contribution saying she's not happy that the bill will give the minister too much powers to dismiss councillors and local authority officials. Harare City Councillor Thamsan Ngahadebe, who was at the meeting, told Studio 7 that ruling party activists leapt to their feet charging towards the woman, but she was saved by members of the public who rushed to her defense and a fist fight ensued.
Today, the meeting didn't go very well because they ended up ended up having chaos, whereby when the parliamentary committee were asking the views from the public members to speak, when the second speaker, when she mentioned his views, they ended up, there was people now stood up against her, wanted to beat her up, but she had actually given that the way she sees the bill is that the bill is not fair because it doesn't give certain principles which were given by the constitution when it was written. And it actually showed that ZANU-PF actually sees this bill as a thing which is supposed to be in their favor, not in the favor of the public. And whoever speaks against it is sort of actually an enemy for now.
So were there any injuries?
Today, when there was chaos, of course, and the lead words spoken was actually helped out to go safely away following what happened yesterday at the HICC, where one of the speakers were beaten up.
That was Harare City Councillor Thamsan Ngahadebe. He spoke to Studio 7 on the line from Harare. About 60 young Zimbabweans taking part in the Mandela Washington Fellowship this year left the country for the United States yesterday to do entrepreneurship and leadership studies under the prestigious program. The six-week learning fellowship was founded by U.S. President Barack Obama to empower African youth. Studio 7 reporter Ntungameli Nkomo reached one of the fellows, Bernard Juru.
It's my first time going out of Africa, so I really am excited. And I can't wait to be in America, meeting other young African leaders, getting a chance to network, to share our own experiences, to share on how we can improve. So it's something that words can't really describe.
Tell us more about what you do.
I work for a company called Mozilla Hub, a subsidiary of Econet, and it's in particular Econet Education. So Mozilla Hub is under Econet Education, where it's an innovation and technological hub, which was set up to foster innovation and entrepreneurship amongst youth. So we train young people in terms of digital skills. So they're learning how to build mobile applications. They're learning how to build websites. So over the past 2 years, we've trained over 1,000 young people in Zimbabwe across the country, Bulawayo, Gweru, you know, all the major cities, all the small towns, you know, and so forth, to build these applications. So when they build these applications, they become freelance entrepreneurial developers under Mozilla Hub. So that is the work we are doing at Mozilla Hub.
And how do you hope to benefit from this program?
The most important thing is building relationships, networking, you know, meeting other young people, that have got the same interests, young people that are like-minded, you know, coming up with real solutions to the problems that we are facing here in Africa, not only in Zimbabwe, but in Africa as a whole. Now we've got an opportunity that we can sit together, we can come up together as young people, as young business leaders. We come up with solutions to the problems that our nation is facing, the issues in terms of economy, the social issues. So I really believe we can learn from all those people that we are going to meet in America. I believe they will share with us how they manage to navigate their own economic issues or the economic turbulences and everything.
That was Mandela Washington fellow Bernard Juru on the line with Studio 7 reporter Ntungameli Nkomo. Coming up, Zimbabwean artist Lamont Chetepo speaks about his music. Stay tuned. But first, we take a look at regional and international news. The former U.S. ambassador to Syria says it's highly unusual, if not unprecedented, for more than 50 State Department diplomats to sign an internal diplomatic cable criticizing the Obama administration's handling of Syria's civil war. Robert Ford, who served as ambassador until 2014, commented to VOA today after a document emerged from the department's internal dissent channel in which 51 State Department officials call for the use of targeted airstrikes against the Syrian government. Police investigators in Joe Cox's county of Yorkshire in northern England are refusing to confirm or deny the suspected assassin of the spirited 41-year-old lawmaker may have been motivated by far-right nationalist beliefs. And on Thursday, U.S. President Barack Obama met privately with the victims' families of Sunday morning's mass shooting at a gay nightclub in Orlando that left 49 dead and 53 wounded. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, D.C.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Venezuelan opposition lawmakers were recently attacked by pro-government groups as they tried to enter the electoral board headquarters to demand that procedures be completed without delays to allow a recall referendum against President Nicolas Maduro. The United States, said State Department spokesperson John Kirby, is deeply disturbed by reports that National Assembly Majority Leader Julio Borges and other opposition deputies were turned away from the National Electoral Council by police and then subsequently attacked by a group of armed supporters of the Partido Socialista Unido de Venezuela party while returning to their offices. Mr. Borges told journalists that these militant pro-government groups acted with total impunity. They had pipes, motorbike helmets, rocks, explosive artifacts, and they used them against us. The United States condemns acts of violence designed to intimidate citizens exercising their democratic rights and calls on Venezuelan government security forces to maintain order in a manner consistent with international law and international commitments regarding human and civil rights. The clash between opposition members and militant pro-government groups came amid rising tensions in Venezuela, where falling oil prices have thrust Venezuela into a severe economic crisis and chronic food and medicine shortages, fueling protests and demands for President Maduro's departure. The United States remains concerned about the violence and the worsening economic conditions in Venezuela and joins the international community in calling upon the Venezuelan government to free all political prisoners, to respect the will of the people, human rights, the separation of powers within the Venezuelan government, and the democratic process. It is incumbent on Venezuelans from across the political spectrum to find peaceful solutions to the real economic, political, and social challenges facing Venezuela.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
The annual Women of Dominion International Conference, which caters for Zimbabwean women drawn from various church denominations in the diaspora, kicked off in Delaware, USA yesterday, with participants saying they're excited to get a chance to praise God in their mother language. One of the conference participants, Edith Maoneke, tells Studio 7 she's looking forward to sharing critical ideas on many issues with young women.
It was started by a woman of God who was given a vision to start this conference, Mrs. Marvelous Love from Indiana. And a lot of people, either Zimbabweans or other denominations, other countries, are joining us at this conference.
How important is it to have such a conference, especially as women of Zimbabwe? And we also understand that you will be representing the grandmothers on Agogo. Tell us a little bit about that.
We are really empowered. The word of God, that's all what we are teaching each other, how to pray. Stay on your knees and pray to God for everything which is a problem in your life, in your family, in the country as a whole, in the world as a whole. We empower each other on those issues. And it's very important. We always look forward for this conference every year. It's very important because we teach the young mothers, the young children, how to live, our way of living back home in Zimbabwe. It teaches us how to pray because sometimes, you see, the world is changing every day, but we don't want to throw away our roots, how we grew up, how we used to pray long back, and how we are praying today. We also embrace the way we are praying these days, but we also want to bring the way of praying from long back.
That was Edith Maoneke, one of the participants at the Women of Dominion International Conference, speaking with Studio 7. And in sports news, Castellaga Premier Soccer League action roars into week 10 with excitement in some quarters and chaos at one of the biggest football teams. Michael Cariati tells us what's going on.
Followers of Border Strikers are set to watch the local boys in action in their own backyard after the National Football Association of Zimbabwe approved the use of Dulibazimu Stadium for Castellaga Premier Soccer League matches. Border Strikers have been using Maglas Stadium in Zishavane, but this has been hitting hard on them in terms of transport costs and playing in a stadium which their players were not familiar with. The team managed to pick up only 3 points in 4 matches, but things have changed now, and the club leadership is hoping to take advantage of using their own home ground to add to that points tally, starting with a win over Chapungu on Sunday. The Beitbridge community has received the news of Dulibazimu Stadium with excitement. That is the excitement that is at Border Strikers, but not so at the Green Machine of Capes United, who travel to Sakuba Stadium to face Mutare City Rovers. Chaos is reigning supreme after the Green Machine players, the whole of this week, boycotted training, demanding that they be paid their mere salaries and outstanding winning bonuses accrued from their win over Chicken Inn. Club President Farai Jere this afternoon said his team has retrained to training, but was sarcastic, asking whether a delay in salary payment in Zimbabwe meant a crisis.
Are we saying we are talking about the salary that was not paid or a delay in paying a salary? It's very common with the cash situation. We're talking of a delay, and we are talking of a one winning bonus which is outstanding against the Chicken Inn. Can you call that a crisis?
Dynamos, who have been mourning following the death of 8 of their supporters, are back at Rufaro Stadium to face Ngezi Platinum Stars after picking up 6 points in the 3 games that a new coaching setup has been in charge. Assistant coach Murape Murape says players will have to justify their selection into the first team.
We can't have players who are just here just to make up numbers. Everyone is to earn his money, work for it.
Now to cricket. The disappointing Zimbabwe national team hopes to save face when they take on India in the first of their 3 T20 matches at Harare Sports Club tomorrow. The Zimbabweans were whitewashed in the 3 ODIs, and a number of their fans have vowed they will not step at Harare Sports Club again unless results start coming. Even the hardest of the team's followers believe the Chevrons are out of depth in this league and will surely lose. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
My name is Lamont Chitepo. I am a musician, a singer-songwriter, and I produce my own music. Sometimes I collaborate with other musicians.
What type of music do you play, and where exactly are you based?
I would say that my music is Afrobeats, and I am based in the United Kingdom. Afrobeats is an modern African sound. In my music, I use a lot of Shona and a lot of English. So it's a combination of Shona and English.
And where would you say your biggest audience is?
I would say that I have had support in other countries other than my own country. I've had support in Nigeria, Sierra Leone, and here in the UK. When I'm talking about the UK, I'm talking about mainly the diaspora community. I've only recently started gaining access to the indigenous UK market, but at the moment I would say that my main audience is the UK diaspora market, and the Australian and the Canada diaspora community. Girl, you know, say no matter what
Why have you not resonated in Zimbabwe?
I don't know why my music is not being played. A lot of people ask me the same questions. Why don't we know about you? I have tried my best to move the music, to market the music. But I think Zimbabwe is a very tough industry for music in terms of radio play and things like that. But I think with the coming of My Way music video, people have started to really, you know, receive the music.
My way.
The problem is that I'm having to reach out to the people directly myself, as opposed to the radio stations giving the music to the people. You understand what I'm saying? And this is not a problem that I myself as a musician am facing alone. I have been talking to one of my friends, Ngoni Kambarani, and he recognizes the problem with poor and support for local music, which is consistent and continues to carry on. Obviously, that's something for us to change as musicians and Zimbabweans, but at the moment that's where we are.
Who would you say has been your inspiration?
And my inspiration doesn't necessarily come from musicians, it comes from other great people that have managed to do things. For example, my great uncle, Herbert Chitepo, has been my inspiration. He's one of the most respected heroes in Zimbabwe, coming from a very poor village and being a fatherless child and actually becoming the first black barrister in the whole of Zimbabwe. And when it comes to music, I listen to reggae, I listen to hip-hop, I listen to R&B, I listen to pop, I listen to all sorts of different kinds of music. And I would say, in terms of a musician from Zimbabwe, I would say Oliver Mtukudzi, because he's recognized as an international artist.
And do you think having the name Chitepo has helped in any way?
Only a few people ask me if I'm related to Herbert Chitepo, but I don't think that's given me any credit at all. I think the credit is coming from the immense talent that I have and the creativity that I'm bringing out.
Have you ever been discouraged? Have you ever felt like giving up?
Give us a snippet of some of the music that you play and what inspired you to write that particular piece.
This song is called Mambo. It's my next coming up single. As it literally states, Makandona Ndirombe, there's a time when I was struggling and the only person that got me to rise up and to have hope is God and, you know, a lot of prayer. Makandona Ndirombe, Baba. Mukandi zikinura, makandi ona ndiri rombe baba, mukandi yambusa, mambo oye ye ye ye, mambo oye ye ye ye, ndo kurumbizai, mwari verenga.
Thanks there to Marvelous Mhlanganya Huye. She was speaking to musician Lamonta Chitepo. And remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts Blessing Zulu and Gibbs Dube will be talking with listeners about conflicts over the local government laws amendment bill, giving the relevant minister powers to dismiss councillors and local authority officials. If you wish to join the show, you can send us a message or number on our WhatsApp number 001-202-465-0318. That number again, 001-202-465-0318. And now to recap today's top stories. Zimbabwe police refused to grant political activists permission to stage a peaceful protest over the deteriorating economic situation in the country. And a public parliamentary hearing on the local government laws amendment bill degenerates into a fist fight in Harare. Join us at 7 every evening for news in three languages and visit us on the internet at www.studio7news.com. For more on our top stories, you can send us an email to studio7@voanews.com or text us at the following number 001-202-465-0318. Now, stand by for Studio 7 in Ndebele with Ndunga Milinkomo. This is Chris Gande in Washington wishing you a happy Father's Day on Sunday. Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Chris lichona njani mthwakazo omuhle ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 ngonhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mugela emweni ngenjabulo nguntungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje umbukiso wesangana ihlanganani expo uvulwa ukusemthethweni kobulawayo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair
ungakwenza ke lesu day kwayiza kanizolo eHIC namhlanje kwenza yale futhi kufuze uma kuyikuhamba ngani mina kufuze kohlwa baqalise kakutya.
Kuqhamuka udlakela njalo komunye wemihlangano yokuzwa imbono kaZulu ngenguquko efuna ukwenziwa nguhulumende kumthetho we-Local Government Amendment Bill. Kuwaza Friday si lo mculi werumba uMbatha Pela ehamba leqembu lakhe leBruna Beck Challengers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo abangamachumi amabili abavela kumabandla chiyeneyo la kunhlanganiso ezizimeleyo phansi komanyano weTajamuka ababotshwe izolo benanza ilanga lamalungelo abantwana ele International Day of the African Child eHarare bakhululwe kodwa ngemva kokutshaywa ngamapholisa. Umnumzana Charles Nyoni owenhlanganiso iOccupy Africa Unity Square utshele iStudio 7 ukuthi abanye babo basiwe esibhedlela ukuya kwelatshwa amanxeba. Kunjalo nje kuqhamuke udlakela namhla emhlanganweni wokuzwa imbono kaZulu ngenguquko ezanywa ukulethwa nguhulumende kumthetho ophathelane lokuqhutshwa kwemisebenzi yezabelo we-Local Government Amendment Bill. Lokho ngokwesibili ukuthi umhlangano uchithwe ngenxa yodlakela olubikwa lubangelwa ngabasekeli bezano PF. Ukansila womuzi weZibarasekwa umnumzana Thamsanqa Hadebe obesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ngokwenzakeleyo.
Right, okwenzakeleyo ekupheni umbono i-committee leyani parliamentary committee ibuza umbuzo mayelana nokubonisana ukuthi liwubona kanjani lumthetho. Kuthe labo akade sebesukuma sebekhuluma akade wenguwo esibili ekusukumeni akade ekunombono wokuthengisa ukuthi lumthetho kawulunganga lanzi kawuhambanga ngendlela engakiyo ekufuze ukuthi kuhambe ngayo ahle kwaphumilo yikhonapho. Ukukhanya ukuthi laba bantu vele abonye enye iphathi yetreza lo-P F bona banombono ukuthi njengoba umthetho usuke ngengakubo kufuze usapotwe kuphela akufuzanga ukuthi ukwaliwe. Then bathengisa ukuthi babuya manje benamaroli labanye abakade baphunga ukubuya betshela ukuthi bafuze basapote kuphela hatho ukunika umbono wabo ngokwabo.
Manje emsindweni lowo akula abalimeleyo na?
Right, ekulimeleni soze kuphela-ke kale ngoba sonke siyabe sivele
masisibaleka lempilo yethu ngoba uyazi ukuthi laba abantu njengolokho okwenzakala izolo futhi okwatshaya khona omunye wethu vele akula kathesi ukuthi angikahlangani labanye ukuthi ngibone ukuthi singabani lobani lobani owalimeleyo.
Manje kuthiwani uzaqhubekela phambili yini umhlangano lo bazawubiza njalo na kumbe vele suhle waphelela khonapho?
Azilutho ukuthi bazathini ngoba I think bona abaparlamentari bakubone ngoba kwenzakele 2 days kwayenzakala izolo e-ICC namhlanje kwenzakale futhi ngabi e-ICU kufuze uma kuyikuhamba ngani mina kufuze for sure baqalise kakutsha.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngukansila wezibarasekwa eHarare ubekhuluma le Studio 7 ekhona le eHarare. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi kweleBotswana ithi iyakhathazeka kakhulu ngokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kweleBotswana. Kubika uMartin Ngwenya.
Inhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, BFTU, itshele intatheli izindaba ukuthi iyakhathazeka ngendlela urhulumente weBotswana njengomgcini sihlalo weSADC otshaya indiva izikhalazo zezisebenzi eZimbabwe. IBFTU ithi kumhlangano wezisebenzi ngaphansi kwenhlanganiso ye-International Labour Organization, i-ILO, osanda kubanjelwa eGeneva, eSwitzerland, urhulumente weBotswana wehluleka kumali yezisebenzi eZimbabwe lapho umhlangano uthola ukuthi izisebenzi ziyancindezelwa. Umongameli weBFTU, uMnumzana Buhetswe Linzwe, uthi iZimbabwe kanye leSwaziland zamiswa phambi kwekomiti ebona ngesimo kanye lamalungelo ezisebenzi. Kwatholakala ukuthi izisebenzi ezimabhe azila malungelo akhululekileyo okutshengisela ukungaphiwa ithuba eliqondele lokukhulumisana lomqhatshi phezu kweholo kanye lokuvinjelwa ukungenela inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi. IZimbabwe yatholakala ukuthi vele ayinanzi ngitsho kancane amalungelo ezisebenzi noma nje udaba lolu luhlala lukhulunywa emhlanganweni efana lezwe eGeneva. UMnumzana Linzwe uthi bamangele ukuthi iBotswana yehlulekile ukukhulumela izisebenzi emazweni omabili esikhundleni sayo njengomgcini sihlalo weSADC eleBotswana litshele umhlangano weGeneva ukuthi eleZimbabwe liyazama ukuxazulula ingxaki ezibhekane lezisebenzi ngakho akula sidingo sokwethuka ngesimo eZimbabwe. Kodwa uLinzwe kavumelani lohulumende wakhe esithi izisebenzi eZimbabwe zidlala uklubhu lokwethuselwa lokutshaya kwenkokheli emela izisebenzi. Abanye eZimbabwe labo abavumelani ukuthi iZimbabwe ikhenani uma kukhulunywa ngamalungelo ezisebenzi.
Njengomuntu osike wasebenzela elizweni leZimbabwe sesebenzela ngaphi eBotswana, ngiyavuma ukuthi khona umumo wokusebenzela eZimbabwe awusiwo umumo omuhle sibili, awuphathi kuhle, abantu ungaxotsha umsebenzi awuthole le pension. Le minyaka emihlanu usebenzela khonapha eBotswana ipension yami angayitholile ukuyithola esuka khona ngale Zimbabwe.
Ukanti inkosikazi Marilyn Spanda uthi yena waphuma kwinkampani yaseyavalwa e-Emelin kodwa batholanga lutho njalo bezaphuma bengatholi okubafaneleyo.
Sibi simo sabantu akade besebenza emafektali lapha koBulawayo abakhitshwa umsebenzi. Ngikhuluma nje abakumelini kabatholanga ngisho ipeni kulokho esithi ngama-benefits. Bebevuka betshitshela khona bethumbe mhlawumbe sekuze kumanje abakatholi lutho.
ULinzwe uthi ukwehluleka kulandela kanye lokunanza imithetho ye-ILO ngezisebenzi zeZimbabwe yikho kudala ukuthi inkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe zingene eBotswana kungekho emthethweni zizodinga imisebenzi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisafuna ukule Botswana.
Uhlelo lwe Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ingxabangxoza ebakhona emihlanganweni kahulumende yokudinga imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho we-Local Government Amendment Bill. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lanxa umumo usuthule ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwabomakhelwane ele-Eritrea lele-Ethiopia ekuqaliseni kwaliviki, ukufuthelana kubikwa kuqhubekela phambili. Ele-Eritrea libika ukuthi libulale amasotsha e-Ethiopia edlula amakhulu amabili lalimaza angamakhulu amathathu. Kodwa alisachongo ukuthi kube lo monakalo onganani kubutho lalo. Amantombazana esikolo alikhulu lamachumi amahlanu aseqale uhlelo lokulungisa umtshina we-satellite wakuqala ezwekazi le-Afrika. I-satellite le izathunyelwa emkhathini umnyaka lo ungakapheli, njalo lolu hlelo balwenza ngoncedo lwe-The Meta Economic Development Organization ngenhloso yokuthuthukisa inani lamantombazana aphatheka kwezesayensi. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kahulumende yakwele India umnumzana Narendra Modi usanda gqiba uhambo lwakhe lokwethekelela eWashington DC khonapha eMelika olwensuku ezintathu, lapho ahlangane labamabhizimusi, amalunga amadali wonke ephalamende lezinye inkokheli zaleli lizwe. Uqale ngokuhlangana lomunye wakhe okhokhela iMelika, umongameli Barack Obama, behlaziya indlela zokuthuthukisa ubudlelwane bamazwe abo. Ekhuluma emhlanganweni lo, u-Obama uthe le Melika lele India asebone ukuqiniswa kobudlelwane lokusebenzelana kwamazwe omabili eminyakeni esanda kwedlula emisebenzini eminingi kanye lokuba lembono efanayo endabeni ezithize zomhlaba. Waphatha udaba lwendima edlalwe ngele India ekuphumeni lesivumelwano sokuguquka komkhathi emhlanganeni owenzelwe eParis kwele France, kwaze kwavunyelwana ukuthi kuyaqhubekwa kusenziwani emhlanganweni oweCanada walonyaka ukuze isivumelwano seMontreal Protocol 2016 laso siphumelele. Umongameli weMelika uncome uModi ngenhlelo zelizwe lakhe zokutholisa uzulu amandla kagetsi avela elangeni angaphambanisi umkhathi. Ngakho ke ubone kumqoka ukuthi lawa mazwe omabili asebenzelani kuhlelo lwe-US-India Partnership to Advance Clean Energy, ikakhulu ekulungisweni kwamasolar panel aphanyekwa kuphahla lwendlu alungiswa kwele India. Ababili laba baphinde bahlaziya ngodaba lwamandla awe-nuclear ukuthi asetshenziswe ngendlela engasiyongozi ebantwini, ngoba elemelika liyasekela ukungena kwe-India ukuba lilunga leqembu le-Nuclear Suppliers Group, okuliqembu elabunjwa ukukhangela ukuthi amandla awe-nuclear akasetshenziswa ngendlela yokulungisa izikhali zombhuqazwe.
Lolo bekulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Imidlalo yeKhasilaga Premier Soccer League ingena kuviki lechumi kulimpela viki kulemidlalo eyisikhombisa ezadlalwa enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Kuvika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo iqembu lenkezi Platinum lizemukela elitsholotsho enkundleni eNyamunga ukuthi enkundleni eBaba Fields kuzadibana iqembu leBulawayo City leHarare City. Umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le-Chicken Inn le-FC Platinum udluliselwe phambili. Lokhu kungoba iqembu le-Chicken Inn labadlali abadlula abathathu abayingxenye yeqembu lesizwe, lona ebeliphatheka kumncintiswano we-COSAFA uqhutshelwa kwele Namibia. Ngesonto iqembu le-Dynamos lizadibana lelengezi Platinum enkundleni ye-Rovaro, kuthi ele-Hawmine lizanqikilana lele-Highlanders enkundleni e-Papa Fields. Omunye wabaqeqeshi beqembu le-Highlanders u-Cosmas Zulu ukhuthaze abalandeli bebhoso ukuba basekele abadlali ukuze babe nedlabuzane.
Awungikho ndlela okungakasapothi ye-Highlanders madoda. Yibo abanikazi be-team. Thingekile ukuthabisa amasapota, siyothabisa ubani? We need those supporters.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto, iqembu le-Border Strikers lizemukela le-Chapungu enkundleni yeDuni Badzimu. Njalo lokhu kuyabe kungokwakuqala ukuba abafana be-Border Strikers besebenzele inkundla selokhu bengene kusigaba saphezulu ekuqaleni komnyaka. Iqembu le-Triangle lizatshana lele-Wange enkundleni yeGipo, kuthi iqembu le-Mutare City Rovers lizemukela ele-Capes United enkundleni yeSakuva. Sikhangele umdlalo we-rugby. Umkhokheli wenhlanganiso ye-rugby union uNumzana Nyarara Isibanda uthi le nhlanganiso izaqhubekela phambili ngenhlelo ebeziqoqwa ngumuyi uLamek Kasuka, yena odlule emhlabeni ngesonto edluleyo njalo ongcwatshwe ngolwesine kobulawayo. UKasuka uhlale esibhedlela kweminyaka engama-26 ngemva kokulimala umhlane ngesikhathi iqembu le-Highlanders Rugby Club lizilolonga ngomnyaka 1990. Owadlala loKasuka kuqembu le-Highlanders Rugby Club uThemba Phiri uthi umuyi ngomunye wabantu abadlala indima enkulu ekutheni umdlalo we-rugby umemetheke udlalwe emalokijini ahlala abaningi.
Sasilama-organization ayesisponsor ukuthi sisebenzise ukuphosha izipolisi zama-Western States, Coca-Cola, i-Leox, i-National Breweries, o-Olamic, lawothabulawo lomster Sibanda, they were in the forefront in organizing these things. Befuna ukuthi i-game of rugby be played in the Western Suburbs.
USibanda uthi loba uKasuka ebe ngumuntu ongasenelisi ukuma loba ehambe ngezakhe inyawo uyale lokhu ephatheka ekuthuthukisweni komdlalo we-rugby, njalo inhlanganiso yeZimbabwe Rugby Union izaqhubekisela phambili imisebenzi yakhe.
Izinto ebezisenziwa nguKasuka yizinto zokuthi ubefisa ukuthi yena aqhubekisele phambili i-rugby. Ngimele iZimbabwe Rugby Union siyakhala ngokulahlekelwa ngumuntu obeqhuba i-rugby. Eyakhe i-chapter siza make up sure ukuthi ngonyaka isiza sponsor iZimbabwe Rugby Union.
UKasuka ungcwatshwe emathuneni e-Lady Stanley, okuyindawo okubekwa khona abantu ababebenze imisebenzi yokuthuthukisa impilo lenhlalakahle yabahlali bedolobho lakoBulawayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owesangana ihlanganani Tourism Expo uvuliwe okusemthethweni lamhlanje koBulawayo ngobe mele umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko. Ababukisayo lonyaka bathi ukuza kwalombukiso koBulawayo kulakho ukubalethela amathuba amahle amabhizimusi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Embikweni awubalelwe yisiphathamandla sehofisi yakhe uHonorable Tabitha Kanengoni Malinga, umsekeli kamongameli weZimbabwe uAmbassador Phelekezela Mphoko uchaze ukuba uyathokoza ukuba uhulumende wakhe usephumele imizamo yokuvuselela uBulawayo ethi bazaqhubeka besebenza ngamandla ekuvuseleleni leli dolobho. Obona ngezokuthengiselana kuhetela yebhejudi eduzane legcekeni lendizamthina ele Oliver Tambo eSouth Africa, uMnumzana Jonathan Lunga ongomunye wabasembukisweni lo uthi bakhangelele ukuthola amathuba amahle njalo bayaqala ukuzobukisa ehlanganani.
Ngize lapha ukuzobonisa ngikhombise ngehotela yethu ukuthi senzani, sikwazi ukwenza ama-conference ihotela yethu, ihotela elikhulu, sinezindlu zokulala, amagumbi okulala ayi-665, sineyindawo zokwenzela imihlangano ezingu-61. So ukungenze ngeza lapha ngibuya eJohannesburg ukuthi iSouth Africa inabantu abaningi abeza lapha koBulawayo bezovakasha, njalo ngokunjalo kunabantu abaningi abasuka lapha eSouth Africa abasuka eZimbabwe besiya eSouth Africa, ngiyaxolisa, nasuka eZimbabwe besiya eSouth Africa, ikakhulukazi abantu abalapha koBulawayo.
UMnumzana Bheki Sibanda, umqondisi we-M&M Joyous Events koBulawayo, yena uthi bona bayaqala ukuzobukisa ehlanganani njalo sebethole ibhizimusi ethembisayo kwabathengayo abasuka eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Thina i-M&M yokuqala kwethu exhibitor kusangana ehlanganani, and okusithokosayo ukuthi sesingenile and siyathokoza kakhulu ngoba sesiyathola ama-clients even outside the countries, baningi abantu ababuyileyo kustand zethu bezobuka. So I'm happy some they left their business cards, so I'm happy ukuthi sizathola sesiyathola ama-business. And thina umsebenzi wethu esiwenzayo, we do i-deco and catering, we do e-conferencing. On deco, if I'm saying deco and catering, we do everything to make your event a blessing. So we provide everything. We have a lot of equipment. As I say, we have e-conferencing conference, we have a conference room. lapho sile capacity of 150 people.
Abathengi abaningi babikwa besuka eSouth Africa, abanye emhlubulweni weMiddle East, Africa, Europe, China, Asia, Pacific leMelika. Umbukiso wesangana ihlanganani uza kwenzelwa kuHall 342 la kuA njalo ukhangelelo kuba lemihlangano emithathu ejonge ukuthuthukisa ezokwethekelelana. Ele South Africa yilo elilezethekeli eziza eZimbabwe eziningi uma kuqathaniswa lamanye amazwe. Yintathele izindaba ezingaba ngamashumi amathathu lantathu ezize ukuzoloba ngesangana ihlanganani zisuka kwamanye amazwe womhlaba bezigcinwe yi-ZTA emizameni yokuba balobe kahle ngeZimbabwe njengoba kulilizwe elibikwa lilobudlwangudlwangu kusukela lapho kuqhutshwa uhlelo lukahulumende olokwaba kutsha umhlabathi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguPraxedes Jeremiah ngilibalele udaba olulotshwe nguNompumelelo Moyo ekobulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile.
Uhlelo lwe-Was a Friday namuhla silomculi werumba uMbatha Pela ehamba leqembu lakhe leBrunaberg Challengers. Utapela insizwa edabuka esigabeni seBrunaberg ePlumtree njalo leli lidlalate lakhe lesine elilesihloko esithi impilo ngumthwalo. Ubumbe iqembu leBrunaberg Challengers ngomnyaka ka-2010. Kwathi ngomnyaka olandelayo wakhithiza idlalade lakhe lakuqala waleteza isihloko esithi odume ngakho. Okwamanje uthi uphakathi kokupheka elesihlanu. Idlalade lakhe lesine leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela le ethi Ikhono Lami, lapho abambisane khona labaculi ababili abathi uThemba Mathe lo Prosper. Bawaqumba kamnandi ke lapha amakatali abafana beBrunaberg Challengers. Kule ethi Hamba Juba utapela leqembu lakhe babambisane lomunye njalo umculi odumileyo uAllen Ndoda.
Awusize ngose bomvula methu kusese manje bathola kulwenzayo. Ngithe ngibona amaphutha ke manje kamayele namaphutha ngikwazi ukushintsha indlela kusese manje.
Simbuze ukuthi kungani eqhakathekisa ukuxhasana labanye abaculi.
Ukuba umntana nabanye abaculi kuyasiza ngakusasa uzobuka ukufuna usizo kuye noma yena ufuna usizo lwakho. So ukuba umntana nabanye abaculi ngibona kuqhakatheke kakhulu ngoba kuke kukhuphula nakwezinye indawo abaziwa khona wena ongaziwa khona.
Ungamuzwa ethi awuzweke unganakana ukuthi mhlawumbe yindolwane, kanti cha yikuthi nje uMbatha Pela ngumhlabeleli okhule ekhwabita kakhulu imisebenzi yendolwane Super Sounds.
Ngithanda umculo kakhulu wendolwane Super Sounds, yikho lapho ngilandela kakhulu ngaze ngahlangana nabafoti abafana nobumuthi yasitshawuke bangibonisa indlela yomculo ngaze ngaba umculi nami othandwa ngabantu. Kuthi manje siseduze nje nge-DVD yesibili ndathi ke zidibene olu mthombo.
Wozane ngoma bakufuna bechallenge zamahle.
njengabanye bonke abahlabeleli utapela ukhala ngepiracy njalo uthi udinga usekelo lwenu olugcweleyo njengomhlabeleli osacathulayo.
Ngesifiso sami mina ukuze ngilethule umsebenzi omuhle njalo ngaso sonke isikhathi ngicela isupport yabo ngoba umculo ususukisela emuva ngendlela osokwenzeka ngakhona ukusupporta ipiracy. Lo mculo okhophwayo bewuthenga esitaradeni lana usephula amandla thina singakwazi nokuba yithulela omunye ngokuzayo ngoba sike singakayitholanga inzuzo. Inzuzo ifike kulezi inyoni esithi uma singalima zona zisivumele ukudla kwethu.
Utapela leqembu lakhe leBrunaberg Challengers baphuma ke enkundleni ngale ethi induku enhle.
Izisho zithi induku enhle iganyulwe ezizweni. Izisho zithi induku enhle iganyulwe ezizweni.
Brunaberg Challengers baqhiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje bebekuhlelo Woza Friday uhlelo lokuzilibazisa njengoba kungolwesihlanu nje ukuziqhiba izosuku sikhangele ebezikhokhela uqhamuka njalo udlakela komunye umhlangano obizwe nguhulumende ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu ngokuguqulwa komthetho we-Local Government Amendment Bill. Yachaya makamu angu azibe wope mthokazi omuhle lilale olivalelisayo mntungamili inkomo.